Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
Kita explore methane gas tiri kunukwane nekuhwandoko. Garisa gemari tiri explore gas iri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magasi muZimbabwe. So the second pipeline yemaRussia mune munhu ari kusagira vana vake mabata.
Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yocherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yehurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumadhora bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muhurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane hurongwa hwekuvaka pombi iyi, asi varamba kutaura kuti Russia irimo here muhurongwa uhu, vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC, hurumende dzedu dzese dzemusadhaki dzine hurongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine hurongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri muSADC. Isusuwo sehurumende, hurongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo. Ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisvika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe vemusadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatichiri kushanda handikwanise pari zvino tinenge tichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kukurumbidzai kuti hurongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganisa here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine ferukai?
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta, nekuti idzo dziri kure. Toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Pamwe wangu vachitiwo traffic gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa. Zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya nehurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichidoma makambani akasiyana siyana nemazita. Handizivi hangu kuti umboyo ihwohwo huri kubva kupi, nekuti kana chinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti kudii nokuti mafuta aya anenge achipinda muZimbabwe. Asi zvatinoda, tinoda inenge ichinzi level playing field, yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatendai Biti, avati uku kupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regaini kudzei dambudziko riri muSouthern Africa? Dambudziko riri muSouthern Africa nderekuti hatina njanji. Mukatarisa kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyoyo ichiendesa kubhaira. Kune chibage chinobva kumalawi, zvinorimwa kumalawi. Hakuna njanji inobva kublantaya kana kuti kulongwe inopinda nemuzambia ichipinda nemuzimbabwe ichienda kubhaira. So kana uchida kubatsira Southern Africa, ita njanji iyoyoyo inobva lirongwe ichisvika bhaira, wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanyadiwa muAfrica, muSouthern Africa, muSadc region, magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuita hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro nderekuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe, inyaya yeEskom yanetsa, kwakuita ma4-hour power out. Dandiri nezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa majenereta because chirwere cheZimbabwe vaanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka inga dremuko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka bhatoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gasi iri kulupane nekuhwange uku. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi iri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magetsi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemarussians chitsvuro mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana marussians ane shungu vadi takuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Vanhu havadaro because chitsotsi matsotsi ari kuhwirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore. Pozoya vana tirafigura nemarussians vari kuti avari kudya vega taudawo yedu. Kana vaita kutibatsira seregion ngavaise railwaka, pavanobatsira seregion ngavaise magesi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatendai Biti vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vari mumapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbo vamutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki vari mubato riri kutonga reZANU PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU PF, Muzvare Yeukai Simba Negavi, vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaonazve zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda, minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaStephen Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Riri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa navamugabe zvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo muguru ra2008
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevhi yakasukuere kuti vave mutungamiri wenyika vanitokozo musipa vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navamugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi muchibviswa pachigaro zvaisava chokwadi, asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
Vamusipa vatiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe $1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende yavaEmerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaivanhu achikota zvoti ye 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madhigiri tinawo ari kukumba uku.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiri hwenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains. Nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru, takudawo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood.
Zvichakadai mhuri yavamugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuBorodo muno muHarare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu, asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai Mugabe Junior chekumazowe vachipinda paBlue Roof. Mibvunzo yatumirwa mwana wavamugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Vamugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembererwa zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda, asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ko, vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri? Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaDonald Mamboma.
Ichwa ndinagamira mushe nokuti mukawa empowerment yekutakwana yaanoti empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndiyekuti vanonasa kutana pakanzi yekuti mopuwa mabhora munyogwa mazita muya munzi oya kana youth officer, youth ward officer oya adresa chimusangano chiita chichi rali ronga matimu aitoiti empowerment yatotaona zvaiyo munyogwa mazita zvokuti mazita munyogwa mukusika hani inoti munyogwa rungani muchingodzokorokwa dzokorokwa izeti neprogramu nemaprojekti atinawo. Youth empowerment inotiwa muZimbabwe ndiyekuti indazi ivhugwe hamungozosima katara zvoti youth empowerment ngozoti chinoita kuti vataure mashoko avo ndechemubandu zvati hapana kana basa youth itambura zvinotambura kana paindasiri akavhura taita kamakambani akavhura hapana nombozozvira chikoti paiti kare katinombozviwa zvokuti payouth empowerment vana baba vaida yangoshanda mambadzo vakashanda nevana vadi vakatodzoka kuzvikoro but vakatongoshanda yenge hazvazingambotau kuzo zvekuti youth empowerment sazvoti iza kuti vanotori vati vari kusindikana ngozi youth empowerment kana ukapa munda munhu asiri bidhumunda atasina tekinika nohow yekuti munda wacho unorimwa sei zvinobatsira chiizvozvo zvinovaona vanhu vakapuwa minda kuzvikwazvo vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti kwai tazomupa munda tazomupa chii
enyekupedzisira vamambo
handinongokutaura ngokumbira hangu kuti idei kuri kunzi vachihwisisa vanhu ava vambosuduruka voitawo vechidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei.
Avanga vari chitaura cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria, naMike Hove weStudio 7. Mukurangarira vaimboe mutungamiri webato reMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana-siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7 abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera tichange tichine misangano maprovinsi ese aripo 10. Misangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vamo Richard Tsvangirai, kuti zuva kwenyu vatsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvezvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura nhoroondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Nozviziva kuti vatsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yetragedi yatinayo, murume akange awira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavainacho asi vakatisiyira musangano weMDC, vakatisiyira tragedi yapambe. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovinsi esese?
Hongu, ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi vamwe vanogona kupindura kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina havadesicoltas ivo vanenge vachinotaurira ikoko. Kubashonaland east tatuma vamashakada, heni kwamutare kumanikaland tatuma vapiti, kumati south tatuma national chairman vatabita kumalo, kumati west tatuma vamondwa. So ndo programu yaredu yatinge tiinayo. Harare tichaita ndemusi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munoraziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuZCCU ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu vaChamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaCharlton Wende vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvi zvinenge zvakona n'anga murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomikawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani-ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vapesi munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuya kwa anga chita kuno kwa asku ya mawira ya iti. Nia eninga kuti nia yekufu. Kuno kwa kuchisini raka changari. Saka tundiki iti ma nia yekisiri.
Izvinoti girwa na mai majori pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa.
Antina zvinongonzi rine kwarakamboaiwa kwarota kuna vanhu vechikoro kudidi saka dzimwe nguva rinombouya dzimwe nguva riuya. Chonekuona kuti ndichongoti mabhazi kuti makobi kuti manje katiri fast asi kungoti vanhu manje atinzi takawandisa zvekuti nyangwe tikauya takawanda tikombita kuti hatisi kukwana.
Mushandi wezupwe muchinoi vaobed tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera. Vatigere vanoti vari kunetswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika.
Nekuti makachema toda mabhazi akati tipe ehurumende tikati awa tichatsvaga. Ari kuya zvishoma nezvishoma takatenga 200 kubva kusouth africa 500 kubelarus 1000 kuchina.
Mabhazi ezupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha asi makombi anoita madhora matatu kana mana ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsiriyo tunokwirwa nemadhora manomwe. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Mbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanzi abatwa nechirwere ichi uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi Sultan Qaboos Queen Said vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwaMutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aiita nyaya iyi tabata gweta riri kumirira madzimai aya amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Hongu tasvika nhasi kumapurisa makusungu because vanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora maonde caution kwabva ipapo tikazoenda kukoti tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopoza peji. Saka pamasubmissions akakazotaura zvakawanda wanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaintefi havazivikane maadresses avo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varogara kumusha. Akazotaura kuti vane propensity kuita ine mwiri zhonga because nation iri volatile zvine zvakawanda wanda zviri kuitika. Saka takazoopoza application yekuti vanhu ava varimandeni kasedi because aitaura mupurisa aiti dakaita demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. That charge yavaifesa manje yainge iri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pakuzotaura ipapo madzika azovhumirana nesu kuti haa zvauri kutaura izvi hazvinofambirana. Akazivati maaccused persons anga vapuwe bail $100 each. And then the matter was remanded to musi wa 5 March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru weAtuzi. Zvakamirawo sei?
Vasungwawo ngo makwenzi. Patabuda kukoti vazoti haa tichavadi hatichavasungi ngavaende yavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakati?
Hakungoshungurudza because evidence yapuwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yainge iri peaceful, hapana kuitika mirizenga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadii. Ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana munongwa mutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapuwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge vanhu ngavavharire. Otherwise from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu avo.
Vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi, amai Ntokozo Dube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero aruzivishi pamwe navaAlan Moyo zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru emusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutariswa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki iyoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.
Dakaita demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. discharge yavaifesa manje yange iri contravention of section 37 of the criminal code saka pakuzotaura ipapo madzikazo zvinova nechekuti zvauri kutaura izvi hazvifambirana akazi vati
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 21 kunhlolanja 2020 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
It is a day that reminds us of the betrayal of the young generation. I say a betrayal because it is the name of the youth that was used sanitize this particular holiday, which was meant to give recognition to a man who actually betrayed the young people in all, in every sense.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe bale mibono etshiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day obelunanzwa lamhlanje.
Abantu bayisile ukuthi bagade imoto zokuhambisa bese ezinzini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa so abantu abaningi sebegade ama-road omama sebegade ama-road nezigedi yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeko sokukhona.
Okusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemichova bakhuphule impadalo yokugada kwezinye indawo. Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi kaMasikandi uGet More siyabonga moyo odume ngegama lokuthi Mtanedlozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe balembono etshiyeneyo phezu kwekhefu labatsha eleRobert Gabriel Mugabe National Youth Day ebelinanzwa namuhla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abatsha bezanupf bathi usuku lwalamhla ngolokuhlanganisa amakhanda behluzisisa okuhlupha intsha yalamhla. Unobhala wezokukhulumisana kugatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF uNkosazana Yeukai Simbane Gabi ukhuthaza abanye bakhe ukuba baphatheke kizo zonke inhlelo eziqhutshwa nguhulumende elizweni.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti
kuqakathekile ukuthi abasakhulayo labo bathole ukusekelwa nguhulumende, batholiswe amathuba kwezokwemba amatshe aligugu elizweni, amapulazi azokwenza benelise ukulima ngesibanga esiphezulu, bathengise izilimo zabo, bathole ukuphila ndawonye lemuli zabo.
Kodwa umkhokheli wabasakhulayo kwi-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa u-Obeyi Sithole uthi akaboni kulesidingo sokuthi yena labanye bakhe baqakathekise lolu suku.
It is a day that reminds us of a betrayal of the young generation.
Lusuku olisikhumbuza ukukhohliswa esakwenziwayo njengabasakhulayo. Namuhla siyadubeka, siswela imisebenzi, sisehluleka ukufinyelela leyo mfundo eqakathekileyo. Konke lokhu kwalethwa nguRobert Mugabe ongasafuni ukusuka esikhundleni sokukhokhela.
Isiphathamandla seqembu labasakhulayo abazibiza ngokuthi Tyson Wabantu Movement, umnumzana Ntokozo Msipha, uthi usuku lwalamhla lumkhumbuza isibindi uMgabe ayelaso kanye lothando ebantwini.
Yaqala lo nyaka ukugubha i-21st February Movement ungekho phakathi wethu, wena mkhokheli wethu Robert Gabriel Mugabe. sokumanje eyikho sinanzelela ukuthi lumgubho awusumgubho wokudla amakhekhe ukuzikholisela kanye lokusijabula, kodwa bekuyindlela yakho yokuthi usikhumbuze ukuthi singabantu sivela ngaphi lokuthi siya ngaphi.
Umthulisi Gumede uthi abasakhulayo njengaye kabanelisi ukuphila elizweni labo ngenxa yesimo osekubenza babone kungcono ukuyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe.
Wonke umuntu uyayifuna i-greener pasture, akukho umuntu ongayifuniyo. Wonke umuntu usebenzela ukuthuthuka, akula muntu ongasebenza afuna ukumandawonye nje.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana lomphathintambo wezokusabalaliswa kwemibiko lendaba zokusakaza elizweni uNkosikazi Monica Mchwangwa ukuthi sizwe icele likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwesimo abatsha abakhala ngaso. Kusenjalo abemuli yakomgabe bebethe gwaqa emzini wakhe weBlue Roof lamhla benanza ilanga lakhe lokuzalwa njengalokho ababekwenza esaphila. Intatheli zindaba kazivunyelwanga ukungena kulomuzi emkhosini lowo ezibone izihlobo labangane kanye labantwana besikolo seMugabe Junior esisamazowe bengena eBlue Roof emkhosini walamhla. Imibiko ebethunyelwe indodakazi kamuyi uMgabe uNkosikazi Bona Chikore ibingakaphendulwa ngesikhathi lolu daba lusakazwa. Ngesikhathi uMgabe esaphila wayevame ukuba lenkalakatha yedili lokuthakazelela usuku lokuzalwa kwakhe kusetshenziswa imali eningi kakhulu, kodwa lamhla akunjalo, iningi labakuhulumende baziphumulele emizini yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siloku sikudaba lunye, omunye wabasakhulayo uSibasa Chuma yena uthi njengoba isimo somnotho siqhubeka sigukudeka, abatsha bebhekane lenhlupho ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, akula angakujabulela ngaleli langa. Nangu uChuma exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Hayi, mfowethu, ngifuna ukuthi iqiniso eliphelileyo, bakula nto eyathakazelelwa lapho, ngoba hheyi abantwana bathele nzima, kunje abantwana kabasaya ezikolo, bakula misebenzi, bakula nto abaliyenzayo, sebesebenza ukusebenzisa ama-drugs betshela benata bezona yithi kona sokuwonakala elizweni. Hayi, kunobunzima okukhulu kakhulukazi, kakula nto eyathakazelelwa lapho, ikuthakazelela udubo leli udubo olukhona lolu ukukhala, asikothi kuyabethakazelela, bayabethakazelela ukukhala impilo zabo ngobela kusasa labo limnyama kakhulu babiti, bakula nto eyihleli lapha elizweni la. Hayi, abantwana bathele nzima, lekile ukuthi thiwa kamsezikolo abaningi bayehluleli ukuthi bathele imisebenzi kayikho, sebephika ngokuthatha into ezidakamezwa lezi ezidakayo, babe sebefona ikubona elizweni lapha sekunokufa okuningi kakhulu, kubulawana kusezikwane. Hayi, akula nto eyihlela phani, bambona ukuthi kungathakazelelwa lapha ikhona, ngabe bethakazelele ukukhala njengabantwana benjove obabone behighschool laba kade bekumele babe tekisela ilungelo labo ngobuhlungu ababubonayo kubazali ukuthi bale kunzima okukhulu kakhulu kazela kusasa labo limnyama labantwana, kubuhlungu kakhulu kazi.
Ubona ngani udubo lolu lakho ukulungisiswa na sibona abantu abasakhulayo besethuthukiswa kwele Zimbabwe?
Mfowethu, ngifuna ukuthi iqiniso eliphelileyo, hayi kunzima.
Ngani usisho kanjani?
Ukuthi lulungisiswe, kuyalungisiswa ngubani? Nayo vele ikhanda libe liwonakele egangeni kokuphela, vele kakuna nto ezalunga laphana. Baso kumele ukuthi nje angazi kuya ngokuya igeneration engcinyezayo yenza izinto ukuthi zikhambe kahle, kwakhathesi hayi hayi siphinde sikhohlwe.
Umnumzana Sibasa Chuma ngosakhulayo obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abasakhulayo edolobheni leGwanda sebekhuthaze ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi ihlolisise iziphathamandla zebandla elibusayo eleZANU-PF ezibahluthunela imigodi yegolide. Lokhu kuvele emhlanganweni wokulwisana lobugwelegwele kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu oqhutshelwe eGwanda izolo phakathi kwabatsha labekhomishini le. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust CYDT, abatsha abasebenzele West Nicholson beli qembu elaziwa ngokuthi Youth in Mining baveze ukuba iziphathamandla zikahulumende zabasuse emgodini ababesemba kuwo kungenani lokuthi banamaphepha abavumela ukuyemba kuleyo ndawo. Umnumzana Paul Gwanangana uthi basuka kulo mgodi sebebona ukuthi impilo zabo zisengozini ngemva kokuhlaselwa ngamabhemba.
Laba abakhona okwamanje bathengisa igolide ongekho emthethweni njalo basekelwa iziphathamandla zakhonapha ezithi asuki kulo mgodi. Indaba yamabhemba siyibonile eWest Nicholson. Imota zethu zatshaywa ngamatshemi lamhla, yikho okudla khona iziphathamandla ezikhonapha eGwanda. Silusizi ukuthi kambe singabantwana sizama ukuphakama sibasuyisele emgodini. Sicela abe-ZACC bayifika eWest Nicholson babone abantu abakhonapho bababophe.
Unkosikazi Duduzile Masilela yena ukhale ngeofisi elibona ngokwenzwa kwamatshe aligugu eleminister of mines esithi lilesandla kwinkohlakalo egqobeka emgodini egolide.
Minister of mines, angikwazi nabeselazela lungisa amamephendaanazimvu. I can say bebhiwa kuza i-double allocation of claims, ngoba yona le double allocation of claims at the end of the day kugcina kusiba le bribe. Ungeke ugcine uagree ukuvumelana lo muntu ukuthi aphiwe iclaim akathi ngeyomuntu ungenamali ephumile phakathi.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadinga ukuthi imithetho yegolide ikakhulu kulesi sabelo iguqulwe ukuze abatsha bengaphelele entolongweni.
Indawo ezinjengabogwanda azideclare ama-gold zones ukuze athuthi konkhona ukutholakala ole gold eGwanda esilocala, kodwa-ke icala kube yikuthi ulithengisele ngani.
Umnumzana Onesmus Nawunde olilunga lezak uthi abazohlolisisa lezi sikhalazo bathatha amanyathelo ukuze linkohlakalo iphele.
Ngithintekile ngodaba lo-West Nicholson. Senzeni? Ngiyakuthatha kunjalo ngihambe lakho kumhlonitshwa uLois Matanda Moyo ngimbikele ukuthi lokhu yikho okwenzakalayo e-West Nicholson. Loba kungabi khona obuya ukuzosivikela. Nxa sesivikelwe, uyabiza abanye abatshele ukuthi lolu daba kumele luphathwe njani. Silakho ukuhambisa abacuphi bethu kumbe sibe labantu abasebenza bengaziwa bekhonale.
Or we have undercover people there.
Abanye abatsha abangene lo mhlangano bakhale ngokuthi lezi ziphathamandla azibaholisi lapho zitheza abaqhatsha, njalo bethuselwa ngokunyamalaliswa lapho bethonisa isikwelede. Umphathi Ntambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni, umnumzana Bernico Ncube kanye nomnumzana Jaffe Dube ebandla lezanu PF ngezinye zeziphathamandla eziphatheke kwembeni igolide eGwanda. Asenelisanga ukuxhumana lababili laba, kodwa siqoqele umgcini sihlalo ebandla lezanu PF ezansi emaNdebeleni, umnumzana Rabelang Tshweni, othe abatsha laba kumele baze ofisini yakhe nxa belezikhalazo, hatshi ukuba bagijimele ukubona zindaba. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7, kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemichova bakhuphule impatalo kwezinye indawo. Amagalaji emadolobheni amaningi aselamalanga engawatholi amafutha epetulo ledizili. Lokho sokusenza abemijova laba bathenge amafutha adulayo emkambo wensitha. ngokunjalo labo basuke bekhuphule imali abayihlawulisa uZulu. Imijova layo ibikwa isisilela edolobheni lakoBulawayo ngoba itshona ikundwendwe zamafutha angekhoyo. Amabhasi kahulumende awezubko lawo katholakali kalula ngenxa yohlupho lwamafutha lolu. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandi weni.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiye ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade ama-road, omama sebegade ama-road nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeka sokukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba e-town kokona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phandle babuthene bahlezi emfundweni abakwazi ukubayenzeni. Uye kumabhasi abantu bamile bamelele imijobo engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, labalaleli kunzima, uyafisa ukukhala nxa ukhayeli lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemjova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sebebiza $7 or 7 pounds. Yokusuka lapha usiya sithi suka e-town usiya kubonketha 8 babiza 8 pounds, 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya boCardiff babiza o-10-15 pounds. Nxa umjova ungasawubambanga uvela e-town ungagcwali kuthi awuhambe. Namhlanje mina ngilonto engikhuphe nabo abafika phose 3 abafike e-town ngama-past 9 to 10 belinde ngabo 7 beswele imoto zokuyahambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma lomunye ngitshela ukuthi khona na i-trip yabo yelanga isiyi-60 pounds cash kumele babe nayo njengemuntu uzibagade everyday kumele baspende 60 pounds ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days bafuna 120 pounds, mina amalanga mathi bafuna 360 pounds or so in 3 days. Okuthi kulo kunzima, balele kunzima kakhulu sikile elizweni. Into azimanga ukuthi siqinisele singathiyana amanga sithuselane siyengane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kobulawayo ukuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzini edolobheni esezikini edolobho laphana kuJoshua Nkomo lonasinga lothelu.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga labatsha ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tumelani WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo ufike kwele Oman namhlanje ekuseni lapho adlule khona evela kuhambo lwakhe lokwethekelela amazwe aseAfrika. Inhloko kahulumende yakwele Lesotho uThomas Thabane akabuyanga emthethwandaba lapho bekumele athoniswe icala alethiswayo lokubulala umkakhe ngomnyaka ka-2017. Igqwetha lakhe lithi uye kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Umongameli Paul Kagame wele Rwanda yena uhlanganelo makhelwane wakhe wele Uganda umongameli Yoweri Museveni edolobheni elisemngceleni wamazwe omabili eligathuna emizameni yokulungisisa ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamazwe la. Umanji wedolobho lemutoko ethule isinqumo sokuthi omama abayisikhombisa ababotshwe izolo betshengisela lababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bakhululwe ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail ezinkulungwane zamadola alikhulu ngamunye. Omama laba babambanela matitshala betshengisela phezu kokonakala kwezemfundo abathi kubangelwa yikungaphathi kuhle ababalisi ngohulumende yena obaholisa ingcosana. Ababalisi ababotshiweyo bane njalo bagoqela umkhokheli wenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Obed Masaraure. Ngolwesithathu abasakhulayo be-MDC batshengisele emutoko kwabotshwa inkokheli yabo ebalisa umnumzana Makomborero Aruzivishe lo mnumzana Alan Moyo beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle kwemvumo. Sixoxele gqwetha elilwela amalungelo oluntu elimela abantu laba unkosikazi Ntokozo Dube Tachiwona.
Uweza sitation office onguye othethisend ezamanje kufaka ubufakazi bokuthi indaba kumele bengaphebheli. Ubekhuluma into ekushiyeneyo la ma-charges akadebe wafesi uba bebe-charge ngo-section 37 of i-criminal code ukuthi bayenze umsindo, bayenze i-gathering basebesenze umsindo zaninjani angithi. So o-investigating office into ayikhulumileyo ekhothi ukuthi omama laba bayenze i-gathering bengazange benike i-notice. So zasesikukhuluma-ke thina ukuthi but umthetho awutsho njalo, umuntu okumele anike i-notice ngokhonvena nokuthi abantu abazaparticipate ku-demonstration and also ayisiyo i-charge akade bejajwe ngayo. Sekugcineni umajistrate ugcina wavuma ukuthi bephiwe ibheyili yama-$100 munye ngamunye. Wasetshela-ke state ukuthi singase sifunde kamhlaka-5 March kumele bebe sebelungisele i-charge yabo.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle bebesithi kuyini okubangela ukuthi babotshwe, njengoba unichasisa lapho kubana umthetho uthi wona kumele ukhonvina kube nguye ocelayo, bona kuthiwa bebebotshelwana?
Kukhuluma kwami ngikwenzela amapholisa ekuseni engikutholileyo ngokubona kwami ukuthi kule valley ye-MDC kusasa lapha eMdoko. So bathi bona amapholisa kule intelligence enengevela la eHarare, so baphiwe ama-instructions ukuthi abantu ababotshwe. Mina ngokubona kwami nje khona khani ukuthi akula nto ade bengayenza. Kuyafana manje nopresecutor argument yakhe le yokuthi I have to oppose bail. Ibail kumele ngiyi-oppose ngesizathu sokuthi ayizi-instructions to do.
Sizwa kuthiwa kusasa kuyabe kulomhlangano webandla le-MDC khona ngapho, ukuthi akula yini ezomba ngazo ezingaba zibangele ukubana bebotshwe omama labo?
Hayi, ngazi angifuni ukukhuluma into engiyaziyo bhuti, but engikuvuleyo yikho khona lokhu ukuthi bekutheka bavalelwe, isizathu siyukuthi kule randi kusasa. But ukuqiniseka kwakhona angeke kutho ukuthi liqiniso yini, but yikho bekukhulunywa ngamapholisa labanye labakade bephelekezela
lapha. Unkosikazi Ntokozo Dube Tachiwona ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esemutoko. Direct from Washington, the voice of America. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi kamasikandi uGet More Siyabonga Moyo, yena-ke odume ngegama lokuthi Mtanedlozi. Lutsha hawudabuka ePlumtree. Asizweni exoxa ecingweni lo Ezra Chisa Sibanda.
Lo kaMasikandi usithandwa ngabantu abaningi ezabelwenza emaNdebeleni, ikakhulu emangweni yokweqela iPlumtree Jolojo lezinye indawo. Lokhu sekusenza abaculi abaningi abadabuka kulezo ndawo baculele umdumo njengomntana edlozi esikwedise laye namhlanje.
Ikhona
Igama lami ngugetimo siyabonga moyo ePlumtree esigodini sasengwana lapho ngifunde khona iprimary yami engwana kwase kuthi secondary ngayifunda ePhakamani High School ePlumtree Town la ngifunde khona uqala kwami kwezomculo ngiqale ilapho engithole igama elithi Mntwana eDlozi umntwana eDlozi kuyigama engalithola emadohweni lapho engangisebenza khona abalungwini kwase kuthi kuma kufika isikhathi ukuthi lami ngikhiphe album kaMasikandi ngase ngisebenza lelo gama elithi Mntwana eDlozi
Dlozi silesikhathi ecula kodwa ucindezele idlathe lakhe laqala elitsha ngomnyaka ophelileyo
ngiqale ukucula leqembu abathi amabhubhe samnyama ngo-2010 kwase kuthi ngasebenza leqembu iminyaka yana emibili ngase ngihlangana leqembu futhi iwhite mfolos esengamavevani njengamanje ngasebenza leqembu lelo ekuphumeni kwami kulelo qembu lelo ilapho engayikhandela khona ngathatha isinyathelo sokuthi ngicule umculo kaMasikandi ngizibiza ngomntwana eDlozi ngakhipha ke album ngomnyaka ophelile u-2019 mhla ka 2 March album enesihloko esithi Inkonjani
Bani ngibaya
Bani ngibaya
Njengabaculi abaningi umntwana eDlozi laye kukhona abamvula ingqondo bameluleka ukuthi angene njani kwezomculo
ngithanda ukuthi ngibonge abaculi afana noSocha Moyo ngibonge usisithobekile Queen Gospel ocula iGospel abayibona abangikhokhelela kakhulu abangcelisa lapha abangibonisayo endimeni yomculo ucula uMasikandi ngaqala ngamamela kakhulu imiculo efana noBhekumuzi loThuli iKhansela yiyona umculo uMasikandi bengukhonze kakhulu
kamntana eDlozi uphekwe kamnandi njalo uyahlakaza lizwi bani ofuna ulithila abalaleli get more
ngiyayibonga kakhulu isupport abantu abanginikeza yona ngithi uNkulunkulu anandisele isanda sidlula ikhanda isupport enginikeza yona singathi lonyaka futhi lingaqhubeka ningisupporta kuze kuthi nami ngikwazi ukuthi ngiphumelele empilweni ngalo mculo ngoba ngale kwabantu angiyena umculo ngifunayo uyangifonela noma emchado noma ama parties noma yini lapho kudingelwa entertainment ongifunayo uyangifonela enambeni eSouth Africa u-062 139 5652 uyahamba kuFacebook ufika ukuthi Mkhushulwa Mntwana eDlozi
isiqinti sePlumtree sidume ngomculo wechibilika iRumba phela kodwa umdumo kaMasikandi lawo ke usungenile Besikwetshisele jahala sesikhalangeni umntwana eDlozi ngomculo wakhe kaMasikandi uhlelo hoza hoza Friday libe nempelasonto emnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
eDlozi ube hamba lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Woza Friday okuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe balembono etshiyeneyo phezu kwekhefu leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day elinanzwe namuhla. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemijova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.